Ezvenichamisa vanga vasiko vakataura nezero kuti even dei vanga vakadaidzwa kahavadaidzwe kunovhiya mbudzi dzavo dzabiwa nemunhu aba mbudzi dzacho. Panofanirwa kuita kutaurirana kuti aiwa ka ndamboba paye ndikazocheka mbudzi yenyiya todii tovhiya here. Ndozvavakataura nezero, saka ndosaka vanga vasiko. Kasi chimwe chokwadi ndechekuti hatina kumboona kuti vambokokwa here ikoko. Kasi imazuva saka kuti kusina President Nelson Chamisa iri inauguration, hakuna inauguration. Kwanga kusina vanhu zvisina basa, nekuti vanga vati Dynamos neIslanders inozotamba mustadium imomo. Zvinoziva kuti panosangana Dynamos neIslanders panenge pakazara vanhu kuti pacha. Asi nhasi taona kuti vanhu vemuzimbabwe vanavemuzimbabwe vati aiwa ka tinogona kunga tifarira bhora asi hatizoendi neuwandu hwedu. Muchaona tuma patches mustadium zvichiratidza kuti mamusina vanhu uye vanhu havana kutifarira. Dai manga mapinda muguta reHarare maivona kuti vanhu vanga vakazara mumachechi. Ndatoenda kuchechi makusina naye tanga takazara tikatiita maservice 3 tinowanzoita maservice 2 nokuti vanhu vanga vakawanda vachinamatira nyika yavo. Zvanga zvakakumbirwa naPresident Nelson Chamisa kuti vanhu ngavanamatire nyika yavo. Tazoona zvimwe zvatinoita zvikurusa kuti aiwa ka vanhu veZimbabwe varatidzira kuti hurumende iripo, haisi hurumende yavakasarudza hweya vanofarira. Asi tazoona kuti zvimwe zvatatityira zvekuti hurumende yavamunangagwai inoratidza kusabatana. Taona kuti vataudza Vice President pamabiko acho iwayo zvinova zvinhu zvisingangoitwa, uye zvinoratidza kuti pane kurwisana kukuru mubato reZANU-PF nemuhurumende yacho iyo. Izvozvo zvinonetsa kuti tozovaka nyika sei, kana kuti tinowana investment sei, kana kuri kuti hurumende ine kupokana pakati paPresident nana Vice President.
Taona ivo vamunangagwa vachikokera vemapato anopikisa akadai serenyu reMDC Alliance kuti mutaurirane kuitira kuti nyika ienderere mberi. Munotambira sei mazwi aya?
Ngatiregei kuramba tichingonzi nevanhu kuita nemastatement vasingaite mapolisi kunyora tsamba. Izvozvo zvavataura vari kungotaura kavasingosvipadzira, asi zvavanoita zvakasiyana. Zvinokufanira zvavakaita musi waAugust kuti masoja akauraya vanhu, asi vakabuda vaa kuti aiwa ka vanhu varayiwa neMDC. Tikatoona vanhu vachitobvunza mibvunzo yakawanda, chokwadi ndechekuti vamunangagwa kana vachida kutaurirana President Chamisa vakavanyorera tsamba, vanodii kupindura tsamba iyoyo? President Chamisa vanhu vakataurirana zviri kuti aiwa ka akaba mbudzi dzangu, ngaandaure kuti aba mbudzi dzangu toona kuti tinoita sei. President Chamisa's hands are open to anyone in this country if the agenda ndeyekuita iri yekuimprova nyika yedu, kuvaka ikonomi nekuita kuti vanhu vezimbabwe vapedzise nhamo dzavanogara munguva dzino. Vamunangagwa ngavatevedzere leadership iri kuratidzwa naPresident Nelson Chamisa.
Takaona muchitaura imi kuti makwidza nyaya yenyu kudare guru remuAfrica, munoona zvichizobatsira here? Tichiona kuti mutongo weconstitutional court haupikiswi.
Kana tichitarisa nyaya iyi takarereka kudivi rekuti haisi nyaya yekuti uchazova mustate house ndiani, nokuizvo hazvina basa. Izvezvi vanogona kunga vari mustate house. Anotonga nyika ino ndiani? Uchatungamira nyika ino kubva izvezvi kusvika 2023 ndiPresident Nelson Chamisa. Itai tioneka, ngavaite, ngavarane masiti zvacho tioneka. Vachatadza pakata maissues President Nelson Chamisa zvavanenge vataura ndozvichaitwa munyika muno, nokuti vanhu vanotungamirwa nemunhu wavanenge vasarudza. Saka President Chamisa havasi kuenda kumacourts kana kuAfrican Commission yemahuman rights kunotsvaga kuenda kustate house. Vari kuenda ikoko kunotsvaga kubudisa chokwadi kuti aiwa ka macourts enyu ari captured aya anga akatumwa neZANU after dzakuita basa. Basa iri katariswa nevamwe rinobuda nedivi rakadai. Vari kunotsvaga kuti chokwadi chigobuda pachena, kwete zvekuenda state house. State house haitonge, ngavatonge katoni.
Saka remangwana rebato renyu munoona rakamira sei?
President Nelson Chamisa vakaita mavotes 2.6 million, by far the largest party in Zimbabwe. Vanotonga maguta anoita 26 pamaguta 32 emunyika muno muZimbabwe. Vanhu vanogara maguta ndo vanobhadhara matax, ndo vanoita kuti nyika ifambire mberi. Saka remangwana redu nderekuti President Nelson Chamisa vacharamba vachiedza kubatsira nyika kuti iendere mberi. Tichaona kuti maguta nepavanogona pese zvinhu zvichaita zvichibudirira. Vachinetswa neZANU vachidaro ichimboedza painogona pano nepano, kasi zvinhu zvinoendera mberi. President Nelson Chamisa savanoda demokrasi munyika medu vacharamba vachirwisa nyaya iyo.
Mukutaura kwamuri kuita, muri kutaura imi kuti imi muchange muine hurumende yenyu ichange ichitonga, vamunangagwa vachitongawo uko, zviri kufamba sei ipapo?
Aiwa ka vanhu vanotongwa nemunhu wavakavhotera ka. Vanhu vanotungamirwa nevanhu vakavhoterwa. Vanhu vemuZimbabwe vakavhota overwhelmingly. Zvandataura izvi kuti 26 out of 32 matown councils
ane ma MDC Council. Ndio kakune wani ikoko, ndio kunoitwa nyaya dzebudiriro ikoko. Kana zani ikasakanganisa, ndio kuchafamba zvino ikoko. President Chamisa vane mavoti nyika muno anoita 2.6 million. Vakafamba musi kudai. Ivan vainge vanotadza kufamba vachisangana nemunhu anenge chiti president president. Nasi chaye chaye dai kwa kuti tangati chita inauguration ya president Nelson Chamisa kuna South Sports Stadium. Harare yaizara kuti pacha hapana igona kuwana space yekufamba pano. Ndio kutungamira kwatotaurira ikoko kuti vanhu vakafunga kuti kutungamirira kuenda ku State House ka kusazva kuti masimba anobva kupi masimba anobva muwanu State House iyo unoigara uri wega ka ide hwerawo iro vanorigara etazvona kanhasi ku stadium kuti chero vaisa matime bhora hapana chabuda nechekuti nekuti president Chamisa havana kubuda hapana abuda vanhu vateedzera zvataura president kuti hande ikuchechitonona matemo tonona vatira nyika yedu ndio izvozvo zvatinozvaro zvakakosha zvichatanga kuratidza zvano PF kuti hakuna kwamunosvika muchiita zvekumanikidza vanhu muchiita zvekunyipa vanhu vanozogona kuwana pekuratidzira napo kuti hamugone kutonga muchidaro hamugone kutungamira muchidaro hapana pasi pano munyika munhu paanogona kutonga nyika uchingoti ndongotonga mumaruwa chete muruwa macho havana vanhu futi imomo
ndombodzokorora zvakare kubvunza mubvunzo wandambobvunza kuti ivo vamunangagwa kana vakati vada kutaurirana nebato renyu reMDC Alliance muchazvitambira sei uyezve zvizvi zvamungada kuti vaite kuti pazosvika nguva iyoyo yekuti MDC Alliance itaudzane navamunangagwa
mubvunzo uyu wakapindirwa napresident Chamisa nezero pavakasangana nevatapi venhau vakati wakaba mbudzi haasiriyo unouya achititoizira kupi uye nguvai unotaura fesi kuti ndakaba havasati vauya kuno kuzotaura kuna president Chamisa kuti aiwa vakomana takaba zvatakaba kudai todii kuendera mberi kuti gadzirise nyaya yenyika yedu ndo zvatinoziva izvozvo president havarambe kutaura nemunhu anouya achitaura achireurura zvivi zvake kuti zvizienderere mberi uyezve chikuru chakakosha ndechekuti president Chamisa vakanyora tsamba tisatasika musarudzo vakati nyaya yamuroda kuita iyi haina kumira zvakanaka inonetsa nyika kuenda mberi uyai titaurirane ngavapindure tsamba iyoyo togoziva kuti vari serious totanga tagadzira nyaya dzekuti tidzosere vana vezimbabwe kutungamirwa nevanhu vavakasarudza tinozviita sei izvo zvakakosha and president Chamisa nyaya idzodzo vanoda kuti dzigadzirise vanoda kuti dzitaugwe kusvika nyika yedu yagadzirisika.